Oyu ndio mumwe wemitambo mikuru miviri yabuda mubatanidzwa yezvikwata yechibuku Super Cup yaitwa nhasi masikati. Mumwe wacho uchisanganisira Cape United neHarare City. Mitambo iyi iriko musi wa 29 Gunyana. Dynamos neHighlanders dzine nhorondo yakasimba yekukwikwidza, asi mubati wehomwe weDimbare vaWebsamaritera vanoti vachakunda mumutambo uyu.
Tinototarisira zvaamirira iwo vetechnical team nemaplayers kuti vachiite basa ravo kuti vawane result inovafavorable kwavari nekumasapota zvakare.
Makepekepe eCape United ari kusangana neHarare City iyo ichangobva kuvatorera murairidzi wavo Lloyd Chitembwe. Asi manager weCape United vaShakespeare Chinogwenya vanoti uyu mutambo ndewevarairidzi vaviri Chitembwe wacho neakamutsiva Darlington Dodo.
Hasi tirikutarisa kuhwina. Capes tirikutarisa kuhwina. Because Capes should always dominate Harare City vana vadika.
Mimwe mitambo iri kusanganisira Chicken Inn neManika Diamonds pamwe neZPC Kariba iri kusangana neHwange. Chikwata chichakunda pakati pemushowani neBlue Chiefs chichasangana neNgezi Platinum Stars Black Rhinos ichitamba nevachakunda pakati peYada neTel 1. Munyori mukuru weBlack Rhinos vaLieutenant Mabhinginye vanoti vari kuda kushandura matambiro avari kuita muleague kuisa kumukombe uyu kuti vakwanise kumirira nyika muCAF Confederation Cup gore rinouya.
Itori shuviro yedu yekuti dai taenda kumberi tasvika mufinal tatorawo mukombe kuti tidzokere kuRhinos ya 1984-87. Totoshuviro tichashanda kuti zviite saizvozvo.
Chekwata chichatora mukombe uyu chinobudirira kumirira nyika muCAF Confederation Cup. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.